manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 28 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weNamibia anovhura ZITF achikurudzira kutengeserana kweNamibia neZimbabwe. MDCT inoti kumbomiswa basa kwemakanzura echitungwiza negurukota zvekutongwa kwematunhu hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa navamogenitsvangirai riri kupomera mhosva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere yekumbomisa makanzura echitungwiza basa zviri kunze kwemutemo. Mutauriri webato rinopikisa iri vaObert Gutu vanoti vakaSukuwere vakamhanyira kumedza kutsenga vachada vasina kutanga vapa makanzura aya mikana yekuti vazvichenure kana kuzvisungirira nenyaya. Bato iri rinoti chikonzero chaicho chakaita kuti vakaSukuwere vamise makanzura aya basa hachisi chekuti pane humbo huzere hwekuti vakaita zvehuori, asi kuti vari kuda kunyaradza vanhu vari mukanzuru iyi vavanofunga kuti vari kune rimwe divi muhondo dzavakatarisana nadzo mubato rezano PF. Nezuro vakaSukuwere vakamisa basa makanzura ose echitungwiza kusanganisira nameya waPhilip Mutoti. Vakaisa komisheni ine vanhu vatatu ichitungamirwa navamadzudzo pawadyira kuti imbofambisa basa. Asi vaGutu vanoti komisheni iyi haisi kumirira zvido zvevagari vemuchitungwiza, asi kuti zvido zvavakaSukuwere. VaMutoti vakatenda kuti vakanga vamiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru, vachiti vakapiwa svondo rimwe chete rekupadivirawo pamhosva yavari kupomerwa iyi. Studio 7 yakundikana kubata vakaSukuwere kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGutu.
Isu sebato reMDC Jonga tinoti isu zvakaitwa navakaSukuwere zvisiri pamutemo, nokuti zvinoitika ndezvekuti kana pachinge paitwa nyaya kana pane zvinenge zvafungirwa kuti pane nyaya dzeuori dzecorruption zvinenge zvichinzi dzaitwa nemakansela mumalocal authorities, chinofanirwa chiitwa pamutemo. Apa ndiri kutaura mutemo weEurban Councils Act kana iyo constitution yeZimbabwe, bumbiro romutemo. Inotiyo vanhu vasati vangonzi vamiswa basa kana kuti vadzingwa, panotanga paitwa muchirungu uyu inonzi iyo due process, zvichireva kuti panombofeefetwa ferefetwa vanhu vopuwa mukana kana kuti mikana yokuti vataurevo side of the story yavo.
Asi imi sebato muri kudzivirira here vanhu vakapara mhosva iri kunzi yakaitika? Takanzwa vaMutoti vachibvuma kuti vakashandisa mari yehomwe yakanga isina kubvumirwa. Muri kuvadefenda here?
Hatisi kuti isu tiri kudefenda uori, kwete bodo. Ndoda kuti vateereri vahwisise kuti nyaya yatiri kutaura apa ndeyekuti kana zvikanzi Gutu wapa, ndinofanirwa kupuwawo mukana wokuti nditaure kuti zveshuwa ndabvuma mhosva here yekuti ndaita shoplifting kana kuti handina kubvuma, kwete kungonzi ndingonzi ndaakutiendesa kujere pasina due process yaitwa.
Asi imi sebato sei musinawo kutora matanho pamakanzwa kuti vanhu vashandisa mari zvisizvo apa?
Matanho tinotora, tinogara tichitora Jonga.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR rinoti muna 2016 nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu yainge yakakwira zvakanyanya. Izvi zviri mugwaro resangano iri rinotarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu rinonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights 2016 Annual Report. Sangano iri rinoti rakabatsira vanhu vanosvika chiuru nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu vainge vatyorerwa kodzero dzavo. Harare ndiro dunhu rine vanhu vakawanda vakasungwa zvichitevera nyaya dzekuratidzira kwaiitwa nemasangano akaita savana tajamuka uye hashtag this flag. Pachidanho chechipiri pane Ulawayo ichiteverwa nematevelerland south. Nyaya dzaisungirwa vanhu dzinosanganisirawo dzevanhu vainzi vainyomba mutungamiri wenyika varobert mugabe. Mukuedza kudzikisa uwandu hwenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika, sangano iri rinoti riri kushanda nehurumende uye dare reparamende. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti iri kudyidzanawo zvakasimba neUnited Nations uye sangano reZimbabwe Human Rights Commission. Kudyidzana uku kwakananganawo nenyaya dzekupambwa kwevanhu munyika zvichitevera kupambwa kwavaitaidza mara vakatsakatika muna 2015. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika veIgnatius Chombo kana mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Sharamba kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Mugore ra2016 wana veZimbabwe wakashungurudzwa sese zvamboonekwa. Mukaona nyaya dzakaitika kubvana naJulai paitika maprotest mademonstrations aya mana September vana naEvan Mawarire vana Patson Dzamara vana Linda mukaona na James Jengwa Matape nhau wese wakashungurudzwa zvikuru wagare kwepo kuBuruwayo kuBedbridge ndo mabasa akabatwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights muna 2016 kupawo rubatsiro kuvana vaishungurudzwa veZimbabwe.
Saka muchitarisa ongororo yenyu iyi mungati zvii zvingaitwa nehurumende kuti ione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa?
Tiri kukurudzira zvikuru kuti hurumende kudai yanga yakoshesa kodzero dzevanhu, dai yanga yakoshesa kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kudai yaitawo zvido zvevanhu, yasiya zvekushungurudza vana veZimbabwe, yasiya kuchora kodzero dzevana veZimbabwe. Tiri kuzvitaura izvozvo toramba tichizvidzokorora kwese kwatinosangana, patinoona mukana yekusangana nawo, patinoitawo misangano yedu yana UPR. Tiri kuzvikurudzira kudai Zimbabwe yaitawo ratify mitemo inoti imhosva kubatwa zvechisimba, maenforced disappearances, zvakasi zvakaitwa vadzamara vari kushaya kwavo, kutochwa kwevanhu sezvamunoona muna 2016 ndambotaura kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakabatsira vanasikana nevanakomana vemuzimbabwe wakawanda vanakodzero dzavo dzaimbonyikidzwa under maprogram edu atinoti maanti-impunity case paisuwa vanhu wanhu vachiti mapurisa akaita zvakashata akatocha vanhu. Tiri kuti Zimbabwe kudai yapasisawo mitemo yakadaro munyika medu muno.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weNamibia vaHagei Geingob vanoti kudyidzana pakati peNamibia neZimbabwe munyaya dzemabhizimusi kwakaderera, vachiti kudyidzana uku kunofanirwa kunge kuchikwira. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura ZITF yegore rino zviri pamutemo, vaHagei Geingob vati mugore rapfuura Namibia yakatenga kubva kuZimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora. Vati kudyidzana pakati peNamibia neZimbabwe uye pakati penyika dzemuAfrica kunofanirwa kukwira, vachiti kuita izvi kunobatsira kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Trade between African countries has generally been low. This is in part because
kutengeserana zvinhu pakati penyika dzemuAfrica kwakaderera zvikuru. Chimwe chezvikonzero cheizvi inyaya yekuti tinonyanya kudyidzana nenyika dzaive dzakatipamba kare, uyewo pane dambudziko rekuti nyika dzemuAfrica dzinogadzira zvinhu zvakafanana, kunyanya zvine chekuita nenyaya dzekurima. Nyika dzakawanda hadzina zvakawanda zvadzinogadzira, uye tinotenga zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kubva kuEurope kana kuAsia.
Vagain Gobat Namibia achiri akatarisana nedambudziko munyaya yekugovewa kweivhu, vakati nyika yavo inogona kudzidza zvakawanda kubva mukugadziriswa kwakaitwa nyaya iyi muZimbabwe, vachiti kugadzirisa nyaya iyi kunobatsira kurwisa urombo hune veruzhinji. Vati hurumende yavo yakatanga chirongwa chavakati Harambe senzira yekurwisa urombo uye kusimudzira upenyu hweveruzhinji munyika mavo. Vagain Gobat vemakambani vanofanirwa kuita zvemabhizimisi vasina kungonangana nekuwana mari chete, asi kubatsirawo kurwisa urombo. Vasati vatura mashoko avo, Vagain Gobat vamboshanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muZITF pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiona zviri kuratidzwa pachirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Papa Francis vatanga rwendo rwemazuva maviri kuEgypt nhasi, uko vachakurudzira runyararo pakati pemaKristu nemaMuslim munyika iyi mushure mekubhombwa kwechechi yemaKristu izvo zvakauraisa vanhu 45. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vapinda musangano weUnited Nations kekutanga nhasi vachiwesa chigaro wemusangano wepamusoro-soro weSecurity Council uri kuzeya kusagadzikana kuri kukonzerwa neurongwa hweNorth Korea hwekugadzira bhambu renyuclear, vachiti vachikurudzira kuti sangano iri ritore matano North Korea isati yatanga. Vanhu vanga vachiratidzira vapinda nechisimba mudare reparamende remuMacedonia riri muSkopje nhasi vachikanda macheya pamwe nekurwisa nhengo dzedare reparamende mushure mekunge dzasarudza munhu werudzi rwechiAlbanian semutauriri wedare iri. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti richashandisa mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora mumabasa ekusimudzira vechidiki pamwe nekuvapa mukana wekupinda muzvirongwa zvebudiriro munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro raburitsa nemuzinda wesangano iri muHarare nhasi, European Union yati mari iyi ichapiwa kumasangano anoshanda akazvimirira, makanzuru pamwe nemakambani akazvimirira kuti ashande nevechidiki kuvapa mukana wekuti vaite mabasa ebudiriro kuti vazvisimudzire mukurarama kwavo. EU inoti panofanira kuva nemikana yakaenzana uye vechidiki vanofanira kupiwa mukana wekushandisa zviwanikwa kuwaniswa mabasa nemikana yekutangawo mabhizimisi avo. Mukuru wechitungidza Residence Trust vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti apo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika pane dzimwe nyika dziri kurangarira vechidiki munyika.
Tinofara chose kuti pane dzimwe nyika dziri kurambawo dzichitirangarira dzichiona kutambudzika kuri kuita vana vezvo munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinofara kuti ko yavaisa iyi yakanangana nevechidiki kureva kuti inyika dzine chido nekufambira mberi kwenyika yeZimbabwe mune ramangwana, because they are focusing on the future. Saka izvozvo tinozvitambira nemufaro zvinobusa.
Mukuru wesangano reYouth Forum vaWellington Zindove vanoti zvinotendwa kuti sangano reEU rinoramba richibatsira vechidiki munyika umo mune kutambura kukuru.
Ndatisokuziva kwenyu vechidiki vagara vari vanhu vanenge vachiwanikwa vari kumashure shure mavhiki zvinezvi veEU vari kuyasukukuda kukupai mukana nerubatsiro rwekuti mukwanise kunge muchidini muchibatirana pamwe chete nehurumende yenyu muchiona kuti vari kusunga zisimbi zviri kuita nezvemunoda here kunge muchiona zvichiitika. Tinozvigamuchira zvikuru kwazvo danho rakadaro.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti rubatsiro rweEU rwakanaka chose sezvo rune chinangwa chekubatsira vechidiki avo vakasarira zvikuru muzvirongwa zvebudiriro.
Saka ndiona koi yaita neEU inotibatsira inoramba kuratidza zvekuti kunyange vatungamiri vezvituka zvavo nyika dzekunze dzikuyedza kutipawo rubatsiro. Sokatiwo zvinenge zvatibatsira kuti tikwanise kunge tichiumira takasimba, nekuti zvizhinji zvatinenge tichaizvo kuti vespika vazhinji havana chekuti
Vana vakawanda vari pasi pemakore maviri vari kuenda kunobaiswa Jackson rekudzivirira zvirwere, asi vana vashoma vari kuenda kunopiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kubaisa vana nhomba uku kuri kuitwa maAfrica yose kwakatanga nemuvhuro uye kuchapera nesvondo. Madzimai akawanda vanoti vari kutora mukana uyu kubaisa vana vavo mudunhu remakonde, uye vanoti vari kufara zvikuru sezvo chirongwa ichi chine mishonga inouraya makonye muvana vavo. Amai sadzai sachikonye vanogara mumusha weruzhinji wegadzema muchinoi. Amai sachikonye vanoti vaenda nemwana wavo kukiriniki kuti anopiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu sezvo mwana wavo anga asadye chikafu zvakanaka.
Unogona kugara nemwana kumba usingatozivi kuti mwana ane problemu wosi mwana ane makonyeka imwe haadye imwe anodyisa. Saka iwe unogona kugara nemwana kumba uchingoti maybe zvezviri raiti. Saka ukatouya naye mwana akazoriti apiwa ka ndipo unotozona tiona kuti anowo mwana wangu anga ane problem.
Amai Mabhejoto vanoti mwana wavo akabayiwa nhomba pamwe nekupiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu. Amai Joto vanoti mapiritsi akapiwa mwana wavo akashanda zvikuru sezvo vakatoona makonye akafa akabuda mumwana wavo.
Mapiritsi rachona rinoshanda mwana akambuda kuti mapiritsi akawa anoshanda zira makonye kazhinji kachona ukapamanwa makonye anobuda.
Mukuru wezveutano mudunhu remakonde Dr. Paradzai Mudzengerere vanoti donzo ravo nderekuti vabereki vanzwisise kukosha kwekubayisa vana majekiseni nekudzivirira zvirwere. Dr. Mudzengerere vanoti vari kutora mukana wekubayisa vana nhomba kuti vatsvake vana vasina utano hwakanaka nekuda kwekushaya zvekudya.
Toda kuti vabereki vanzwisise kukosha kwekuimmunaiza mwana kuti mwana abaye majekiseni aya. Saka ndofocus yedu same at the same time tirikupa tirikuscreena vana for malnutrition kutsvaga vana vaya vasikukura zvakanaka vasikudya zvakanaka under 5. Saka tikavawana tikuvascreena tovaclassifya tovapa plumpinut plumpinut chikafu chinodyiwa nemwana kana aneche underweight.
Svondo rekukurudzira kubayisa vana nhomba iro rinoitwa kubva musi wa24 kusvika musi wa30 kubvumbi gore rega rega chiri kuitwa pasi pedingindira rinoti vaccines protect everyone, get vaccinated. Ndakamirira Studio 7 kumakonde Mashona Red West, ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaRex Tillerson, vakaudza dare reCongress munyika mavo kuti kubva musi wa18 kubvumbi, Iran iri kuremekedza chibvumirano chayo nedzimwe nyika chekuti isagadzire zvombo zvenyuklia. Chibvumirano ichi chinonzi Joint Comprehensive Plan of Action. Asi vaTillerson vanoti Iran iri kuenderera mberi nekutsigira vanopfurukidza mwero mune dzimwe nyika kwavanoti kupinda nemwenje mudziva. VaTillerson vanoti Iran ikasangwarira inoguma yaita kunge North Korea iyo iri kutemesa America musoro. Vanoti North Korea yakachenjedza America kare kuti hazvibatsire kuda kubata hurumende dzakaoma musoro sezai. VaTillerson vanoti Iran iri kutsigira hurumende yeSyria iyo iri kupomerwa mhosva yekukonzera hondo yauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu uye kusiya mamiriyoni evanhu ari muupoteri. muIraq, Iran inonzi iri kushandisa mauto ayo HQuads kukonzera kusagadzikana kwenyika iyi. MuYemen, Iran inonziwo iri kutsigira vapanduki vechiHouthi vari kuda kupidigura hurumende uye kukonzera kusagadzikana muSaudi Arabia. Vatilason vanoti America yakagadzirira kutorera Iran matano ikaita zvehunubu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sangano rinoongorora nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose reFreedom House rinoti kushungurudzwa kwevatori venhau kuri kuenderera mberi muZimbabwe. Mumashoko araburitsa nhasi pamberi pekucherechedzwa kwezuva rePress Freedom Day nemusi wechitatu svondo rinouya, Freedom House inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kudzvinyirira vatori venhau kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mukuru weFreedom House muZimbabwe amai Jennifer Dunham vanoti pachitariswa pasi rose Africa haina kunyanya kushata uye zvinhu muZimbabwe hazvina kunyanya kushanduka.
Zimbabwe, as you mentioned, I think it's
Zimbabwe sekutaura kwawamboita zvinhu hazvina kuchinja kubva pagore rapera. Semaonero edu, nyaya mukuburitswa kwemashoko dziri pachinhano chekuti vanhu vakungoti regai tione kuti zvichaita sei kunava mugabe nebato ravo vezanopf uye munhu achatora basa ravo vamugabe. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo mamiriro azvakaita.
Izvi zvatsinirwa nemunyore mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi. Gadzwe hurukuru yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ngoma ndiyo iyoyo haisati yasanduka. Vatori venhau vachiri kushungurudzwa muno munyika. Kumabasawo hakuna kumira zvakanaka. Makampani ari kuvharwa. Vamwe vari kushanda pasina kubhadharwa. Tingati havasi kutambira mari dzavo kana kutoti iri kunonoka kuuya. Totarisawo kune kana takutarisa mukushanda kwedu vazhinji vakasungwa. Pamwedzi yakapfuura iyi vatori venhau vari pabasa ravo vachisungwa vachivharirwa mustocks, zvinhu zvinoita kuti vasafambise basa ravo zvakanaka. Saka ndosaka ndichiti hatingati pane shanduko yakawanda pakushanda kuri kuita vatori venhau.
Uko panyaya yekuvandudzwa kwemitemo yakaita sePOSA neIPA, muchine tarisiro here yekuti hurumende inogona kuvandudza mitemo iyi?
Ndo zvinofanirwa kuitiwa kaizvozvo. Nokuti mukacherechedza, pane urongwa hwatakamboita hweInformation Media Panel of Inquiry. Pane zvakabudawo ipapo zvakataurwa nevanhu vemunyika vemuZimbabwe. Vachikurudzira kuti hurumende igadzirise kana kuti iise sanduko ipapo. Tichakamirira kuti musangano iwowo uitiwe tione kuti tinoenderera mberi sei.
VaFoster Dongozi ndo munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvanga zvichiitika kuZITF kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Iye zvino tokupai nhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kufanira kutambwa muNational Sports Stadium yamira nemhaka yekuti pari kushayikwa nhandare yekuti inge ichishandiswa. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo wanga uchingotaurwa nezvawo pakati peDynamos neYada ungangotadza kutambwa nemhaka yekushayikwa kwenhandare sezvo National Sports Stadium yakavharwa ichigadzirira musangano wesvondo yeChrist Embassy uyo uri kusvondo rinouya. Premier Soccer League inoti yanga yakamirira mhinduro kubva kuvaridzi venhandare iyi veMinistry of Public Works kuti ione kuti ingashandise here nhandare iyi kusvika nemuvhuro. apo Black Rhinos iri kusangana ne HC Platinum asi mhinduro ii yanga isati yauya. Vanoziva zviri kuitika vanoti vesvondo ava vakabhadhara kuti nhandare ii itange kugadziriswa nezvemusangano uyu kutanga kupera kwesvondo rino panguva iyo venhabvu vanga vasina kubhadhara kuti vashandise nhandare imwe cheteyo. Muteveri weCapes United vatapadzwa mangava vanoti mhuri yenhabvu haina kurongeka nekuti vangadai vasina kuvharirwa nhandare iyi dai vaive vakabhadhara kare kuishandisa.
Semaonero angu ini ndoti vanhu vebhora vese ka kubvira kumanagement yeZifa NPS vese havana kurongeka vangatange robhadhara ground nevanhu vechicho rambidzwa kuti bhora ritange kutambwa. Zvinotirwadza isu masapota kana chiona zvakamira zvakadai. Dai zvivanga vakabhadhara in advance ndaifunga kuti dai zvasina kumubvira zvasvika ipapa.
Mitambo iri kufanirwa kutambwa muNational Sports Stadium inotanga mangwana apo Capes United iri kutamba nechapungu. Nesvondo Dynamos inenge ine yadha. Mumwe muteveri weyadha vaadlimondiwa vanoti ivo mutambo uyu ukaenderera mberi dhimbare haimire.
Dynamos iri kutira kutamba zvayo but payadha pakati uo meibhuza yadha iri kubamura savakomana Dynamos ka singazivi kuti maplayers acho akashinga here because yadha ungozwa chimotora mapoinzi chete.
Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Rufaro Stadium kana Gwandura Stadium sezvo nhandare idzi dzakavharwa zvekare nekuti dziri kugadzirwa. Asi mimwe mitambo isiri National Sports Stadium iri kuenderera mberi. Chikwata chiri kutungamira makwikwi aya chengezi Platinum Stars chakananga Bulawayo uko chine mutambo wakaoma neHighlanders. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariatsi.
Tereri musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa zvanga zvichiitika kuzeta ITF kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp dzedu zvakare 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weNamibia anovhura ZITF achikurudzira kutengeserana pakati penyika yake yeNamibia neZimbabwe. MDCT inoti kumbomiswa basa kwemakanzura echitungwiza negurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere akusi pamutemo sezvo vashandi ava vasina kutanga vapiwa mukana wekuzvichenura kana kuzvisungirira pamberi penyaya vari kupomerwa. Nyaya dzemitambo yenhabvu yanga ichitarisirwa kutambirwa munhandare yeNational Sports Stadium dzomira netambo sezvo nhandare iyi iri kunze inenge ichishandiswa nevamwe vakanga vaibhadhara kare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka yane mufaro semazuwa wose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muwe nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyini ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 28 kumabasa 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi owe-ZITF uvulwe okusemthethweni lamhlanje ngumongameli weleNamibia. Yena okhuthaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe.
Ya ayithina njengebandla singabona amakhansileti kawathemba kanga sandise lathi sandise ukuthi sibaxoxe ngoba ubufakazi obukhona ngudeputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho sabona kontike tembe isamkipa.
Ibandla leMDCT lisola umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwezabelo ngokuxoxa amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. Abagogekileyo abaxothwe endaweni yeLeonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare namhla bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala egcekeni ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ehlaziya ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iFreedom House ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka ehlukuluza intathelizindaba ezenqabela ukusebenza zikhululekile. Inhlanganiso le yethule amazwi lanamhla embikweni wayo oqondane lelanga lentathelizindaba elePress Freedom Day ngeviki ezayo. Umqondisi wehlanganiso le unkosikazi Jennifer Dunham uthi lanxa kunjalo izwekazi le-Afrika lingcono kakhulu kundaba zokuhlukuluzwa kwentathelizindaba nxa kuqathaniswa lamazwe ase-Asia Pacific. La ngamazwi acizelelwe ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wehlanganiso emela intathelizindaba iZimbabwe Union of Journalists.
Akula okuningi okumangalisayo esingathi sokuguqukile lokho kufana nje phose singathi lokho kusiba nzima ngoba ngananzelela unyanga esanda kwedlula sibone kubotshwa intathelizindaba eziningi zivalelwe estokisini zibotshelwa ukuthi beziqhuba imisebenzi yazo amapholisa kade qhubeke lokho ebabopha sacina sesicela ukuthi sibe lomhlangano lomkhulu wamapholisa othi uri wabe sithi sihlangane lo lalobona ngokudlelwana phakathi kwamapholisa labantu sinasistant commissioner Charity Charamba saba lomhlangano sacinise sithi lathi sesikhala ukuthi kanti sokuhamba njani sokutheni singasebenza njani ukuze intathelizindaba zingabotshwa kwaba lokuhle nje okwaphumayo khonapho kodwa asikho ukuthi kwaba ngcono ngoba uviki esanda kwedlula ikhona ezinye intatheleezi bezabizwa ngamapholisa e-Central zibuzwa okungaqondakaliyo ukuthi intathelizindaba zisebenza kanjani. Ngakho-ke sithi isifiso sethu ngesokuthi kungabi le ntatheli zibothwayo uma ziqhuba imisebenzi yazo.
Udaba lokuguqulwa kwemithetho efana lephosa le-IPA elihlezi likhuthaza uhulumende ukubana ayiguqule ludaba elisakhuluma ngalo na libona ngani lokhu kuza kwenzakala ngolunye usuku?
udaba lolu alusiphathi kakuhle kakhulu ngoba lokhu sakhangelela ukuthi ugatsha lwe-Ministry of Information ukuthi lulethe iprogramu yokuthi nxa sikhangela phambili bazaguqula njani imithetho yona le ayibhale posa ukuze ihambelane le-constitution ngoba ezinye ingatsha sezahambisa uluhlu lokuthi zizaguqula njani imithetho yazo ukuze ihambelane le-constitution entsha. Lokhu akukwenzakali kugatsha lwe-information.
Umnumzana Foster Dongozi ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni ye-Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare lamhlanje bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala phandle egcekeni nje ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Abantu laba abalitshumi lasikhombisa bathi abala lapho abangaya khona njalo kabala mali yokuziphilisa le mpahla yabo iqhubeka isonakala ngenxa yokunethwa lizulu. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Iziphathamandla ezibangele ukuxotshwa kwabo zithi zazi abayisithupha kuphela kodwa bona belitshumi lasikhombisa. Laba bantu bathi impi yokubasusa kule ndawo yasukela ekubhubheni kukamayisungula umnumzana Anton Alvin ngomnyaka 1985. Umuyu Alvin owaye lobugoga laye wakubona umqo wawuthi asize abanjengaye wasungula lendawo eHarare. I-Leonard Cheshire yayitholiswa usizo olwehlukeneyo kwabagogekileyo okubalisa olwempahla ukudla lemali okwakuvela kwabasizayo kulelila kwamanye amazwe. Abaxotshiwe laba bathi lindawo ngumuzi owanikezwa kwabe-Leonard Cheshire Zimbabwe kungela mbadalo. Bathi laba bantu asebehawukela lindawo befuna ukuvuna lapho bengalimanga khona. Omunye walaba bantu abaxotshelwe phandle kulindawo ngumnumzana Thomas Mchadenyika owaqala ukuhlala kiyo ngomnyaka 2010. Ke sizwe imbono yakhe.
Umthetho olutshiwo ngawo lo ndawo awulesikhathi sokuthi uyi-resident uyahlala ngesikhathi esingakanani. But ama-trustees ngabesikhathi sokuthi bona bayahlala i-5 years kuphela. Nxa sekuqala i-5 years bakumele bahambe, abatshiye imisebenzi.
Abogatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwelungelo lezisebenzi lenhlala kahle kaZulu beke bazama ukuthi abantu laba bayehlala okwesikhatshana endaweni ye-Ruwa Rehabilitation Center. Kodwa abakwemukelanga lokho. Umtshalenyika ulandisa phezu kwesizathu sokwala kwabo kuyahlaliswa kuleyo ndawo okwesikhatshana.
Isizathu sakhona ukuthi kwakungele blueprint plan ukuthi bathi bona sihambe eRuwa, after iRuwa sizeyangaphi. Siyawazi ukuthi iRuwa isikolo, i-vocational training center.
Uthi uZulu kalazi iqiniso lokwenzakala kulindawo.
Abantu ukubuya lapha phela ukuya khona. Bafuna ukubaleka eqinisweni kuphela. Abantu babuya lapha balethwa nge-constitution. Constitution ithi yona is a place to share.
Umnumzana Wanda Mukanganise ogogekileyo laye ubehlala kulumuzi utshengise ukukhathazeka ngesimo akiso.
Mumva mwache mumu taitobatsirwa kuti zvinhu zvitofambe. Titodzirwo pane vanhu vaitibatsira nyange mupakura. Titirare kwacho kutidzirwe apa taamurod.
Lucuku oluqondiswe kibo asebexotshelwe ezitaladeni ngendlela engelazwelo khona elizweni iningi labantu lizithi ngamaKristu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zalendawo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla le-MDCT namhla lisole kakhulu umphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukwere ngokuxotsha amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. UKasukwere umise umsebenzi wonke amakhansila ebandla le-MDCT angamachumi amabili lanhlanu izolo. Agoqela umeya umnumzana Philip Mutoti wakhetha ikomishini elabantu abathathu ezaquba umsebenzi wedolobho loludaba lusacwayisiswa. Ibandla le-MDCT lithi uKasukwere ukhethe umngane wakhe ukuthi akhokhele ikomishini le. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo uthi okwenziwe ngumnumzana kaSukwere indlela yebandla yokuhlukuluza yezanu-PF yokuhlukuluza amalunga e-MDCT ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Lokhu okwenziwe nguKasukwere thina njengebandla le-MDC akusiphathi kuhle, ngoba nxa yena ikhuluma ngokuthi abantu kabathembeki, oqakathekileyo ukuthi aphume lobufakazi obutshengisela khonoku, ngoba thina njengebandla abantu abangathembekiyo kasivumelani labo, kumele bahambe. Kodwa lokhu akwenzileyo kukhanya kukhombisa belungiselela ukhetho luka-2018, ngoba sonke siyazi ukuthi iChidungiza ibambane lendawo zamaphandleni oseke kusiyaphambili le. So sebedinga indlela zokuthenga abantu abakhalenele iChidungiza ukwenzela ukuthi babavotele kukhetho. Anti sonke siyazi ukuthi umsebenzi kaKasukwere ngokuhamba inika abantu umhlabathi, lanxa umhlabathi wangkhona ungasomhlabathi wokakha izindlu, bathi uma sebeyiwinile ukhetho babe yibo futhi abantu besiyadiliza lezo zindlu ngoba bakufunayo sebekutholile.
Kodwa lani njengebandla lalithi nxa libone ukubana amakhansila enu kethembekanga lithathe amanyathelo aqinileyo na?
Ya, thina njengebandla singabona amakhansila ethu kawathembekanga, sandise lathi sandise ukuthi sibaxotshe, ngoba ubufakazi obukhona ngu-deputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho esabona konti kethembeki samkhipha. So nxa kulobufakazi bokuthi lawo ma-councillors aqotshiweyo abengethembeki, njengebandla le-MDC lathi sizacwayisisa siphume lobufakazi. Ubufakazi bungakhombisa khonokho kabungenaluthi singalwenza, kodwa ubufakazi uma bukhombisa ukuthi bathembekile yikubahlukuluza, sizazama ukuthatha amanyathelo ukuthi sisihambeni emakhothi siyebona ukuthi sixukaxukana njani ukwenzela ukuthi ama-councillors enze umsebenzi abawukhethelwa ngawo nguZulu.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombukiso wezamabhizimusi oyiZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli wele Namibia umnumzana Hage Heinhob ngesikhathi umumo welizwe umimanxele. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wesonto yeRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis uqale uhambo lwakhe lwamalanga amabili lokwethekelela kwele Egypt ukuyakhuthaza ukumanyana phakathi kwabokholo lwesiMuslim labesiKristu kulandela ukubhonjwa kwethempeli lesiKristu kumalanga edluleyo kwafa amakholo angamachumi amane lanhlanu. Unobhala obona ngobudlelwano belizwe leMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethule amazwe akhe akuqala edalele United Nations kuhlangothi lwezomvikela esazisa ngengozi engadalwa lilizwe leNorth Korea kuhlelo lokulungisa izikhali zembubhiso ezenuclear, esithi iUnited Nations kumele ihlasele lelo lizwe lingakahlaseli amanye amazwe. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ingena kuviki lesithupha kulimpela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe ophakathi kweqembu le-Highlanders lelengezi e-Platinum Stars ngesonto. Kuvika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emibili njalo le ngegoqela uza kuba phakathi kweqembu leBulawayo City lele Triangle yenkundleni yeBarber Fields kanye loza kuba phakathi kwentshantsho zanyakenye iqembu leCapes United leqembu leChapungu ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium esGoldrini. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu kodwa elidlala kuhle kakhulu eleyada elizamukela khona iqembu leDynamo senkundleni yeMaurice Depo. Kuthi enkundleni yeMandaba esedolobheni leZwishabane iqembu leZishabane Mine lizemukela iqembu leTsholotsho. Iqembu leWange lizadibana neliqembu leChickenini enkundleni yeColliery khona le eMalahleni kuthi iqembu leHighlanders lizenqikelana neliqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeBarber Fields. Ngomvulo kumele kube nemidlalo emibili lapho iqembu leHarare City elizemukelayo eleZPC Kariba enkundleni yeMaurice Depo. Kuthi koBulawayo iqembu leHawumine leqembu leBantu Rovers azadibana enkundleni yeLuveve Stadium. NgoLwesibili iqembu leBlack Rhinos lizadlala leFC Platinum enkundleni yeMaurice Depo. Inkundla yeMaurice Depo isetshenziswa ngoba inkundla yeNational Sports Stadium izavalwa ngemva komdlalo wakusasa sekulungiselelwa ukuba isetshenziswa ngabebandla leChrist Ministries elikaPastor Chris Mhlaziyisikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi. Lesi sehlakalo sidale ukuba benhlanganiswe iSupersport obekumele bebonise kumabona kude imidlalo yakulimpela viki ezadlalelwa esigodlweni bengasabuyi njalo sitshayisa inhlanganiso yePSL ngekhanda ngoba inkundla yeRuvaro isalungiswa ukuthi eGwanzura kayilungelanga ukudlalelwa. Imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje abaculi abaningi abasakhulayo abavela edolobheni lakoBulawayo bahlezi bekhala ngokuthi abancindezeli bomculo ama-promoters elizweni lonke jikelele babona ngani abaculi abavela phesheya bangcono kakhulu kulabaculi beZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo POY ongumculi njalo engupromoter womculo koBulawayo ukuze sizwe okuningi.
Yabe khona ngikuthi as long as ama promoters bethola ama South African artists ephuma kwabo channel o abo Trace abo MTV base lapho thina ama Zimbabwean artists esingaphumi khona ikho kule nkinga yangkhona.
Hayi mfanakithi kumele uchase kahle abo channel o bayingena ngapi kulobudlelwano olukhona phakathi kwama promoters labaculi eZimbabwe?
Inkinga leyo vele ukuthi ama promoters angeke khiphe imali yabo kumbe 25,000 benike ama local artists singaphumi ku channel o.
Abaculi abadabukela koBulawayo linganikezwa ithuba lokubonakala kumabona kude. Ungathi lokhu kuzaphakamisa amathuba enu okubhekwa ngathi libalulekile ngendlela edlula abaculi abadabukela phesheya emphakathini elizweni lethu na?
We as ama local artists akoBulawayo if we the same opportunity to ama video ethu lawa efakwe kwabo channel o efakwe kuma DSTV channels abukelwa wonke umuntu akoBulawayo we would also have the same crowd pulling capacity njengabo KO and other South African artists.
Mina lawe sike sayenza ingxoxo khona wathi bakhona abaculi abaningi abadabukele eZimbabwe abangcono kwezokucula ukudlula laba abadabuka phesheya. Awungitshele ke mnumzane kuyini okwenza ukuthi abaculi abadabukela phesheya badumeke emphakathini kwethu?
Baduma ngoba baphuma kuma-channels awe-DSTV abukelwa ngawonke umuntu ngoba i-music is consumed ngomuntu ukuthi eyabe ibona ngayo yabuya kule media outlet ukuthi umuntu uyakwazi ukuyithola i-music yona leyana. Mina ngayenza i-music yami and I keep it in my bedroom. Akuna muntu ozalalela i-music yona leyana. Siyafana nokwenzakala kuma-local artists kathesi.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze ubudlelwano lolu olukhona phakathi kwabapromoter labaculi baseZimbabwe utshintshe?
Mina into engiyibona efanele iyenzakala ikuthi ama-media outlets aseyeli ukuvalela abanye phandle.
POY ngomculi njalo ungupromoter obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Lokhe sikuhlelo Woza Friday uBenedict Nhlapo silethela amaqembu amabili omculo kamasikandi. Insizwa edabuka eZimbabwe uMbonisi Mgandla lensizwa yakwele South Africa uMengameli Shelembe. Injongo ikutshengisa intuthuko esiyenziwe ngabaculi beZimbabwe kumdumo kamasikandi lo odabuka kwaZulu.
Thank you. umsizi waZimbabwe umbone simkandla othotshule ingwe ngo-1992 eSolus Mission enyakatho yakwaLamandebeleni. Lege insizwa kwele South Africa umengameli Shelembe odabuka engwegweni enkandla kwaZulu. Kunengike ongangeke kwehlukanise ngalo umculo kaMasikandi, loba nje uchawa zinsizwa zamazwe amabili ehlukeneyo. Yena ke uMasikandi umdumo odabuka kwaZulu wasungulwa zinsizwa ezazitshayela iziginci ekweluseni enhambweni loba zizilibazisa. Lo mdumo wasala kwaZulu ngesikhathi umzilikazi esiya kwakha umbuso wakhe eZimbabwe kugwendo aluqala ngo-1822. Kodwa kuma kwesimo eZimbabwe sekwenze izizukulwana zombuso kwamzilikazi zibuyele kwele South Africa esezifike khona zakhombisa ithalente elikhulu kumdumo kaMasikandi. Umbonisi uthi zikaMasikandi ukhule lazo kwade siseGoli ngo-2014 wacindezela idlakade lakhe lakuqala elithi Ngikhethelwe Wena lalandelwa nguSminoff.
Ezomculo ngaziqala ngisasencane ngoba ngathi ngizalwa ngathola umkhulu wami evele ecula yena lo Masikandi engizalayo edlala vele lesiginci njengoba ngidlala. Ngase ngithi mina angeke ngize ngife ngingazange ngalenza iphupho likamkhulu wami. So yilento yangenza ngakhetha ukudlala uMasikandi ngoba umkhulu bedlala uMasikandi.
Ngakwelincele umengameli laye uthi yinto azelwelayo.
Engifisa ukukwenza ngalomculo njengoba ngenza lomculo lo. Ukuthi ngakhe isizwe sabantu abamnyama sibe imbumba noma ngabe uqhamuke eZimbabwe noma uqhamuka kuphi kodwa uzizwe unethezekile. Ingoma ngiyayibhalela ke vela kukho la ngiyithathe khona. Kuyenzeka ngibhale mangabe ngibona into ethile engithintayo kabi.
Ngawulalelisisa kahle umculo wamaqembu la amabili indlela okuqhotshwa ngayo iziginci lale okuhlatshelwa ngayo ziyahambelana. Umengameli uqakisa ubuntshanje obuqumbaqumba isiginci lezwi lakhe elikutshelela. Kanti ke umbonisi uqakisa kakhulu umlayezo osemazweni engoma zakhe. Sokule nqwaba yabaculi beZimbabwe kwele South Africa asebengena emculweni kaMasikandi, kanti abanye babo sebedume kakhulu kugoqela uzinja ziyamluma abafana bakamzilikazi labanye. Bobabili laba baculi bathi ikusasa yabo imhlophe nke, okutsho khona ukuthi uMasikandi akayi kubhuluka. Umbonisi uthi ufisa impilo yakhe leyabantu abakhe isekelwe umculo.
Ya, ngiyafisa ukufika ezingeni eliphezulu ngalo mculo ngoba ngiyayazi into engiyenzayo. Umculo into engathi ngizalwa ngayitholi khona. So ama-plans wami wonke asemculweni, ithemba lami lonke lisemculweni. So bengifisa ukuthi umculo kube yiwona ozangenza ngikwazi ukuphilisa abantu abami, sikwazi ukusiza abantu bonke, ngikwazi ukusiza ngisho umphakathi.
Umengameli yena uthi ufuna umculo wakhe ulethe inguquko ebantwini elizweni jikelele.
Engifisa kakhulu ukuthi ngiyibone ngisezingeni eliphakeme kakhulu, umculo wami ufinyelela kezo zonke iy'ndawo ezikhona kulo mhlaba njengoba siphila nje. Ngiyathemba ke futhi ukuthi lokho kuzokwenzeka.
Kuzobala ukuthi abaculi beZimbabwe benza okubukwayo kwezikaMasikandi, okuveza khona ukuthi loba umculo odabuka kwaZulu kwabosendo lombuso kamzilikazi yinto elokhu isegazini, loba nje sekuntolontolo oyisemkhulu basuka kwaZulu. Siphuma ke ngale ekamengameli esikhamba sakhe. Alesibusebenzi Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedictin sapho.
Oh,
Siziphetheke ezosuku ngombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli weLenamibia. Umnumzana Hage Heinhop yena okudaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe ngesikhathi umnotho weZimbabwe uminganxele lamafikitali lawo eqhubeka evalwa. Kuvika unompumelelo moyo.
Bengakayivula umbukiso umongameli Mugabe lomongameli Heinhop kunye namakhosikazi abo baqale babuka amabhizimusi abukisayo lonyaka e-ZITF 2017. Evula okusemthethweni umbukiso we-ZITF 2017, uDkt. Heinhop uthe kazange athandabuze ukuzovula umbukiso ngoba ukwala bekunzima ngenxa yobudlelwano bamazwe omabili obuphambili.
When I received a letter from one of the iconic leaders of Africa's independence movement, His Excellency Comrade Robert W. Mugabe, to pay a state visit to Zimbabwe. Good rainfall in the entire Kate region have further improved the outlook for our economies. We understand that Zimbabwe, the breadbasket of Kate region.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje ziqalile ukungena kumbukiso lo osulamachumi amahlanu lasificwamine mobili. Umgcini sihlalo we-ZITF unkosikazi Ruth Ndlovu ukhuthaze amankampani ukuba aqhubeke esiyabukisa embukisweni lo. Uthi uyabonga usekelo lweNamibia lokhe baqala ngomnyaka ka-1991 ukubukisa njalo abakaze bayeqise.
We hope that your visit to Bulawayo, the city of kings, is both a profitable and enjoyable one. Zimbabwe and Namibia have always enjoyed cordial political and economic relations.
Kuthi ilizwe leSenegal lingene kulanga lesihlanu lilokhe lingakabukisi ngoba lingavumelani lembadalo yogatsha olubona ngokuhlawulisa ngezokungena lokuphuma kwempahla eyeZimra. Usomabhizimusi umnumzana Obert Sibanda uthi ngabe iZimra iyasebenzelana labo somabhizimusi kuqale uhlelo ababelusebenzisa kudala lokuvumela kungelambadalo osomabhizimusi ukungena lokuphuma kwempahla abazozivukisa ngaphansi kohlelo lwe-Atacanet.
Siza kuhle ukuthi kube njalo. Thina kuzobheta sisasebenzelana nabezimba ukuthi ama-companies amazwe avela abuya nempahla zabo.
Ngemva kokubhoda bebuka amabhizimusi, umongameli weNamibia uhlole ibutho likamongameli Mugabe wathi eseqedile waseqhubela izicoco kumankampani anqobileyo lonyaka e-ZITF 2017. Imitshina yokuzilibazisa evame ukujabulelwa ngabasakhulayo e-Luna Park lonyaka ayibuyanga. Ibandla lezano PF liyabukisa lalo ku-Hall 5. Umongameli weNamibia uthe kathokozi ngesilinganiso sokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lelizwe lakhe wathi kumele kukhuphuke. Njalo uthi bakhangelele ukwesula umthetho wokuthi umuntu ovakatshela ilizwe lakhe aqale athole iviza ethi kuziphatha amandla zikahulumende lamalunga edale lephalamende abanamapassport abomvu sebengena ezweni lakhe bengadingi iviza. Uthi abantu makhaza bazatholiswa amaviza ngesikhathi bengena ezweni lakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo e-ZITF, ngingunompumelelo moyo.
Kwanele Mthwakazi oluvalelisayo ngontungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.